zvino zvinogona kumisa moyo yevakawanda uye zvisingatarisirwe kuitwa kuchengeta kana kutaura nezvekuchengeta nhunzi nemazai emakonya dzinozvara. Asi nguva zhinji izvo ndizvo zvinoitwa namuzvare Miriam Swanda nedzimwe nhengo dzechikwata chavo checombined group icho chiri kumaruwa enyaje kana kuti ward 30 kugokwe South. Muzvare Swanda nevamwe vavo vapfumbamwe ndevamwe vevagari vekumaruwa egokwe South negokwe North avo vakadzidziswa nzira dzakasiyana siyana dzekuvandudza marimiro avo muchirongwa cheextension and training for rural agriculture kana kuti extra icho chiri pasi pelivelihoods and food security program inoitwa munyika nemasangano anosanganisira felt hunger youth kana kuti WHH neworld vision. Pamusoro pezvimwe zvidzidzo muzvare Swanda vanoti ivo nevamwe vavo vakadzidziswa kuchengeta makonye anozvarwa nenhunzi inonzi black soldier fly ayo vanozoshandisa mukuvandudza chikafu chehuku.
Vakati vachitidzidzisa torai zvinhu zvinoora zvakaita semaya kitchen waste koke masadza zvimwe zvese nyama dzakaora tichikanda mukati. Saka after 4 to 5 days ndopanotanga kuoneka chii mazai acho. After 14 days mazai aya anenge achochonyeka. Achochonyeka mazai aya aya anotanga kuita zvimakonye zvachona. Achiita zvimakonye zvacho toro magreen bomba nedzimwe nhunzi dzinouya dzichidya mukati dzichisiya mazai acho. Asi mazai acho anofa. Aya black soldier fly asi.
Zvare Swanda vanoti pakutanga zvekuchengeta makonye izvi zvaive zvakaoma zvekuti vamwe vavo vakakurumidza kuora moyo.
Taitisiwo tikavhura chipondi musi watinenge tauya kuzokohwa so musha wese waisara uchinhuhwa. Saka tatoti kana tichikohwa paya titopfeka magloves kuti tisabate zvinhu zvacho zvinenge zvidi zvichisemesa. Vamwe vakatodzokera shure nekuda kwokuti vakati ivo hamamboswanisi nokuti zvinhu izvi zvinonhuhwa. Isu chapa kuti tirambe takashinga ndichekuona kuti izvezvi zvihuku dzedu tiri kukwana chikafu chakakwana. Takatosiyana nedzevaya vari kuti ivo havakwanisi kuzviita.
Hamai Danilda Ngomo vanoshanda semurimisi pasesangano refelt hunger youth mugokwe South. Hamai Ngomo vanotsinhirawo kuti pakutanga kupfuya gonya reblack soldier fly chinhu chave chakaoma nekuda kwekusenesa kwaiita basa iri. Asi vanoti nekuda kwechido chavaiona muvarimi vakaramba vachishanda navo vachibatsirana kuita tsvakurudzo yekuwana nzira dzekupfuya makonye aya zvisinganhuhwe kana kusemesa.
Toda kunatsoti tirambe tichitsvakurudza kumatsoda kuona kuti irori gonye iri rinonatsoita zvakanaka pasabzidzakaita sei. Asi zvatawana pari zvino tichishandisa hupfu, tichishandisa makanda enyimo, tichishandisa nyemba dzaora, tichishandisa matoto ehuku netumvura tishoma nekuti paite kaunyoro gonye redu tikona richitika zvakanaka uye tokutogohwa gonye rakawanda.
Imwe nhengo yecombined group anaisenzeni Govere avo vane makore 35 vanoti vaiwanzopfuya huku dzemabroiler asi izvi zvakange zvave kuvadhurira nekuda kwekudhura kwechikafu chinodiwa pakuchengeta huku idzi. Amai Govere vanoti vakaona zviine njere kuti vapinde muchirongwa chekupfuya makonye ichi.
Chikafu chaitidhurira nokuti chikafu ichi chinogadzirwa nesoya beans dzinova dzine proteins inenge ichidiwa pahuku dzedu kuti dzinyatsokora zvakanaka. Asi isu patakangohwawo kuti gonye redu iri rinokwanisawo kuitawo maproteins akafanana neari kusoya beans takabva tangoona kuti dzedu zvatiitira nokuti sechinhu chisinganetsi kudi kuchengeta takabva tati zvanaka. Saka isu taakukwanisa kuti tichengeta huku dzedu zvakanaka nokuti tokwanisa kukohwa mugomo wakazarawa makonye pazuva.
Hanai Govere avo vane vana vashanu vanoti dzidziso yavakawana yekugadzira chikafu chehuku pachavo vega uye kudzidza dzimwe nzira dzinovandudza kuchengetwa kwezvipfuyo pamwe nekurima zvabatsira zvikuru kusimudzira upenyu hwavo.
Mukatarisa ndakavaka musha wangu uyu wakanaka chaizvo. Ndakauvaka gore rakapera musese kutanga kuuchinja kufunga mukatarisa pane dzimwe dzimba dzakare. Asi nekuda kwekuti ndinokwanisa kurima kuita gonye irori ndakakwanisa kuti ndiotsvake mari yekuti ndikwanise kuvaka musha wangu uchinji uyezve ndirikwanisawo kuendesawo vana vangu kuchikoro zvakanaka ndichibetseranawo nababa. Baba vanenge vari kumunda kuyana ndokwavanenge vakabhesa vasi ini ndee ndakabhesawo ndiri pagonye rangu irori tichibetserana tichisangana pakati.
Vanotungamira chirongwa chezvekudzidzisa varimi musangano refelt hunger youth kumaruwa egokwe varonald tiruravi vanoti sangano ravo rinoshanda navana chipanga mazano vepachinoi university of technology vane unyanzvi munyaya dzekupfuya uye kugadzirwa kwechikafu chezvipfuyo zvakasiyana-siyana. Vatiri vayo vanoti chirongwa chekuti varimi vakwanisa kugadzira chikafu chezvipfuyo zvavo pachavo vega chakakosha zvikuru kunyanya munzvimbo dzisinganyanyonaya mvura yakawanda segokwe.
Pane nguva yekuti mombe dzinembudzi dzinenge dzakushaya chikafu asi murimi akukwanisa kuzviitira chikafu chake achivandudzwa kurarama kwake muzvipfuyo izvi zvakwanisa kuzvibatsira zvikuru kuvarimi. Pane mapoka akutokwanisa kunge achitengeserawo vamwe vakava tenderedza zvikafu zvezvipfuyo zvakasiyana siyana. Vamwewo vanouyawo neatingati zvitumarwa materials kana zvinodiwa pakugadzira chikafu chacho vachibhadharwa kamari vogairwa zvikafu zvacho vodzidziswa kuti zvinomiswa sei.
Kunze kwekudzidziswa nezvekurima, vagari vanodzidziswa nezvekuchengeta mari vari mumapoka emibatanidzwa yakasiyana siyana ayo anozoumba mibatanidzwa mikuru yesavings and credit cooperatives. Uyewo vanodzidziswa nezvekukosha kwakaita kuenzaniswa kwemikana mumhuri pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vatiri vayo vanoti chirongwa ichi chabatsira zvikuru mukuvandudza upenyu hweveruzhinji vari mumachiri.
Hapana vana baba vanga vati kana vawana mari yavawana pakurima yashandwa nemhuri yese yobuda yose yoenda kuna maimini kana kuti poita mukadzi wechake kana uchii wepindi. Tiona zvichiterera zvikuru munzvimbo dziri kushandwa nevarimi muextra project. Zvichemo zvemaschool fees hatingazvinzwi kwavari. Zvimwe zvezvimwe zvatiri kutarisa isusu sekundidzo yavaita nyaya dzekuti mwaka unosvika vasina mbeu mumba dzavashoma ngo chairo chairo rinenge riri kuvandudzika kumhuri izvozvo.
Chirongwa cheExtended Training for Rural Agriculture mudunhu reMidlands chiri kushanda nemhuri dzinosvika zviuru makumi masere kuGokwe North neGokwe South uye kuKwekwe neShurugwi. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pesangano reFood and Agriculture Organization nerubatsiro runobva kuhurumende yeBritain. Yakamirira Studio 7 Panyaje Primary School kuGokwe South ndini kudzana yemusengi.